Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 5 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere chaCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview North muParamende vaKenneth Dina vashaya. Mutoro wenhau Hopewell Chingono anosvika padare akaiswa cheni mumaoko. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Zvichidzivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakatiwo vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana mana nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 8,427 uye vapora vava zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 7,967 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi maviri nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemasere kana kuti 48 million, uye vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nematatu kana kuti 1,233,000. Yanga yadaidza chikwata chekutanga chevakoti vepachipatara cheUBH kuulawayo kuti vatongwe nemhosva yekutyora mutemo wevashandi. Inoti nyaya iyi yave kunzwikwa svondo rinouya sezvo pane zvimwe zvanzi zvichiri kuda kuitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekuranga vakoti chiuru nezana nemakumi maviri nevasere vari kuti havakwanisi kushanda kwemazuva mashanu nekuti havana mari. Mukuru wechipatara cheUBH Dr. Narcissus Dzvanga vakazivisa vakoti vakamiswa basa musi wa30 Gumiguru kuti vakatyora mutemo weLabor National Employment Code of Conduct Regulations Statutory Instrument 15 of 2006 nekuti vakanga vasungwa kuti vashande mazuva mashanu vakatsika madziro. Vakoti ava vakanzi vasauya kubasa sezvo vachigona kuvhiringidza zvapupu zvisina kudomwa. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJabulani Mhlanga naMuzvari Priska Dube ndo vari kumirira vakoti ava. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rezveutano vaJasper Chimedza sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi vaChimedza vakaudza dare reParamende svondo rino kuti bazi ravo riri kupiwa mari yebhajeti shoma zvave kukanganisa kuita mabasa aro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo kuti tinzwe zviri kuitika.
Ito kwa di kuti tine wana mkoti weku UBH wanga raine matamba ikuti wafana kungewechi ta hearing tumira pamberi pe committee asi ashinaku kwa nisika kuitika nasi pa washika ikoko wana mkoti raine magweta edu wababa wataurirwa kuti nyaya postpondwa yaendeswa pamberi wachazoudzwa kwa matetsi next week.
Ava ndivo chete eva koti munyika yose vapiwa matsamba aya uye varikuda kumiswa pamberi pe tribunal kana kuti iro dare
tine vana mukoti vekuzvipatara zvakaita zvana Harare hospital yavakonzi Sali Mugabe hospital Bhazirenyatwa varikuramba vachipiwa ma suspension letters nema hearing letters varikususpendwa vachibvisirwa mari kuti vasatambira pachipatara cheHarare hospital kunzwa kwatiri kuita vanhu vapiwa ma suspension letter vakutosvika kuma 400 zvichienda mberi.
Izvi zvinorevei kwamuri imi sevamiriri vevashanda?
Izvi zvataridza pachena kuti zviri kusiya muzvipatara mune artificial shortage inova yakonzereswa neiyo hurumende iri ku ngoita zvinhu zvisiri pamutemo kungosuspenda vanhu kuitimidheta kuchichidzira kuri pachena kuri kuitwa naivo permanent secretary vachizviita muchihwande vakanyarara vasiri kuda kuinigeja vasiri kuda kuti titaurirane.
Ko sei muchidaro chii chakodza imoyo?
Munoona kuti tiri kukacha magwa nekurwadziwa nekushungurudzwa nemukuru uyu nekuti isu pavakapinda vechapoindwa napresident kupinda basa ivo permanent secretary takavapa mukana vakapinda vana mukoti vachiramwa mabasa vari kustrike tikataura nana mukoti kuti ngatipei mukuru abunzwa uyu muministry mukana wekuti agatsikane tigozotaura naye tigotaura zvinyaya dzedu timupoewo a clean page semunhu ari kungouya asi ivo vakatora vari kutora advantage iyoyo vari kutora mukana iwoyo votiita sokunge isu tiri zvidzoi.
Havanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanga vari mumiriri weGlenview North muparamende vaKenneth Dina vashaya zvichitevera kurwara kwavanga vachiita. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachivayo vati varadziwa zvikuru sebato nekushaya kwavaDina.
Nasi mhuri yeZimbabwe yarasikirwa negamba mukurwa hondo yeshanduko mukurwira kodzero dzevanhu nekumirira zvido zvevanhu. MP weGlenview North mudare paramendi vaKenneth Dina vashaika nasi kuchipatara cheChitungwiza uko vainge vachirapwa. Tinoona tarasikirwa nemunhu anga akashinga akazvipira mukomana wechidiki anga ane chido nechidokwa dokwa chekuti Zimbabwe ifambire mberi tinge takabatana semhuri yeZimbabwe anga asikatsiki matama enzira aitarisa mberi kuti achikoshesa zvinhu zvinoda vana veZimbabwe kwete kuti zvaanoda iye sedunga munhu. Tarasikirwa neshamwari vaDina vanga vari munhu asikasarudzi kutarisa kuti uyu ndiani asi anga ari chengawo semamananga kuna risina mhodzi. Saka tinoti tarasikirwa zvikuru asata kuziva urongwa huzere maringe nekuradzikwa kwavo asi pari zvino tiri tatambira mashoko iwavo ari kurwadza ari kutitambudza sevana vechinja sevana veMDC Alliance sevana veZimbabwe.
Vasachiwayo vati urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa nekufamba kwenguva. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo akasungwa nemusi wechipiri asvika mudare redzimhosva akaiswa ngechani. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Achisvika padare Chingono uyo anga akaiswa ngetani dzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende. Rimwe remagweta achingono vagift mutisi vati havasi kufara kuti Chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori vachiti mhosva dzakatarisana nachingono hadzinei neuori.
chimwe chimo cha raise ndeje kuti nyaya yake haizive corruption asi kuti iye akato expose corruption asi iye ari kuiswa mu corruption court nyaya yake yapiwa CRB yeku anti corruption court so tine chichemo saka mutongi ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho
nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati chingono anga siri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika vamutisi vati chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri
kumbiro ndechekuti chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours saka nokuda kwaizvozvo tanga tichiti chingono ari kupinda mudare asi asafana kunge achipinda mudare achifana kunge asunungurwa saka tanga tichiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court
Mutongi wedare amai marehwa nazvo gofa vati chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa devi remapurisa kuti akasunga chingono nguvai mapepa ari pamberi pedare anoti chingono akanyora padande mutande rake retwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika chingono akambosungwa muna gumi guru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake retwitter Studio 7 Muharare Jini Thomas Chiripasi
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari muTanzania uko vari kubatana nevatungamiri vemuAfrica avakaenda kunoona mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vachitoriswa mhiko semutungamiri wenyika iyi zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo vaMnangagwa vakasvika kuTanzania nezuro vakatambirwa nemumiriri weZimbabwe munyika iyi vaAnselem Sanyatwe Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa uye mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vachiri kutungamira muzvigaro zveElectoral College zvavawana kusvika pari zvino zvichienzaniswa nezvigaro zvawanikwa nemumiriri weRepublican Party uye vari mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Kuziviswa kwezviri kubuda musarudzo kunosiyana-siyana zvichienderana nemitemo yematunhu ose emuAmerica panyaya dzesarudzo uye kuverengwa kwemavhoti mumatunhu aya. Kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo yemutungamiri wenyika, anofanirwa kunge awana zvigaro zveElectoral College zvinosvika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 kana kudarika, kubva pazvigaro mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere kana kuti 538 electoral colleges. Mumatunhu ose muAmerica kunze kwemaviri chete anoti Maine neNebraska, mamwe ose anoshandisa mutemo wekuti anenge akunda ndiye anotora zvigaro zvose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe pamwe neimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vato Joyce Ngwenya. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoonawo sei nezviri kuitika musarudzo idzi.
Zvandinoziva ndezvekuti sarudzo dzokuAmerica nokuda kwomurawo wavo wokusharwa kwapuresidendi nozotungamira nyika, vane tsika yakati kanyanei haina kunyanya kuita nedzimwe nyika dzinongoti vanhu vakandokanda vhoti yavo yotoverengwa ipapo ichibuda. Zvokuti mastates ese ari makumi mashanu imwe neimwe inopuwa uremu hwayo zvigaro zvayo uye zvititarisa kuti mamwe mavhoti anenge abva kuzvizvarwa zveAmerica zviri munyika yose, saka mavhoti iwayo akakandwa munyaya dzeposo zvinotora nguva kuti azosvika azovhurwa, asi zvose zvine zviri mumurawo wakatarwa. Saka ndikangoti zviripo zviri kutopikwa izvozvi, handingati zvanonoka maonero angu.
Vangwenya, maonero enyu nezviri kuitika musarudzo? Tiri kuona vari kubvunza vari kuti America haingatori nguva kukuzivisa zvabuda musarudzo.
Ini ndinoona kufarira ndechekuti chekerere yacho pavanenge vachikampeina zvese zvazvakabuda pachena, hapana paunoona kuti apa pa hurumende ikana kuti munhu ari kutonga izvozvati va Trump dzimwe vano taura vachienda kwavakatarisa ikoko asi chechirere yacho a zvinonakidza asi kana songurura kuti you know the biggest democracy munyika yese United States e India havatori mazuva akamuna ipapo kuti system yavo hei yakanaka kuti sarudzo isazokondorwa nemunhu mwese zvatinoitwa kunogudzana chikubva zviya zvarikuti zvana chikubva izvi system yacho inokonzera uore nekuti kana munhu achichengetedzwa nehurumende anowanzoda kuti hazvinoda hurumende saka devolution yacho yeelectoral devolution tinoifarira asi handioni tinonyakunetsa kubereka mabhoti mabhoti acho maelectronic bots mamwe yakauya eposto azvizoterwa navazembe hapana chinonetsa inoona futo kuti kunonoka kwavanoita kuti vataure maresults kunokonzera kusagadzikana ngavashandise uzivo rwavo netechnology kuti kana bhoti yangopinda muchina yatoverengwa hazvitsvaki 5 days mabhoti averengwe muamerica aiwa inoona kuti ngavagadzirise nyaya yekuti kunonoka kuverengwa kwemabhoti
ngandibvumira kumbopinda ipapo
pindai Dr. Zembe
zvabuda musarudzo zvichinge zvapera kuverengwa nehurumende yedunhu zvinotoiswa pawaya zvotozikanwa ipapo ipapo mastates anenge apedza kuverenga zvotobuda apedza kuverenga zvotobuda saka ndingangoti inini zviri kutongobikwa zvitongobikana ipapa zvichitobuda zvapedza kuverengwa zvobuda saka ndichitaura kuti zvinogona kuti zvinge zve mastates acho ese kuti azopedza panguva imwe akasiyana siyana nemitemo yavo yakasiyana siyana yemasarudzo nokuzviita izvozvo asi zvose zvinenge zvichipinda nomurayiro wakatarwa usingagoni kupingwa nomunhu kana mumwe
vangwenya mune mamwe matunhu kune vamwe vari kuda kupikisa zviri kubuda musarudzo pachine utongo hwejekerere here kana vanhu vaakubva vatanga nekuenda kumatare edzimosva
aiwa kademokrasi kajudiciary ibasa rakasimba murero mutemo ngaritaure kana wakagumbuka nechinhu usasa kuenda kudare ndotofunga zvakanaka kuti vari kuchema-chema marepublicans zvavari kutipensylvania hazvinei nebasa kuti vari kuchema nechii chiripo ndechokuti kana pane chigumbu ngavaende ndo dhemokrasi yacho kuta kuti zvinyatsotenhurwa chichemo chavo chichabudiswa pachena
Dr. Zembe pfungwa yenyu panyaya yekuti pane vaakupikisa
ndingangotinhira zvarehwa navangwenya zvikuru tichiziva kuti muamerica mutungamiri unonzi purezidendi kana pangotanga sarudzo haachina simba pamusoro pesarudzo yacho haachina simba pamusoro pokufambiswa kwesarudzo yacho unenge avavo mukwikwidzi zvine zvangosara pazita risina executive power kana kuti authority panyaya yezvinoitika musarudzo saka unenge akasununguka kuti agunun'una amanyire kumatare kwete kunoudza matare zvaanoda zvakasiyana nokure nezvinoitwa kuno
vangwenya kune sarudzo yeseneti zvakare zvii zvamungatarisira zvinobudawo kusarudzo iyoyo
vamwe vari kuchitendo zvazvaita kuti paite senatorial balance zvinobatsira nekuti utongo hwacho hunanga hwakatsika hwakatsikira vanhu zvikazonyanya kuwandira kumarepublican zvinozonetsa nekuti pane imwe mitemo inenge zvida kuti paite kuyerwa kuona kuti mitemo yacho yakatsika here
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party Dr. Urayai Zembe vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare nestudio 7 tichiri panyaya yesarudzo dzemuamerica vari kutevera zviri kuitika muamerica vanoti Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda kubva mumabatirwo esarudzo dzekuamerica kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera
tachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network ZESN vaAndrew Makoni vanoti kunyange hazvo pane musiyano wekuti muAmerica muna boka rimwe chete rinoona nezvesarudzo semuZimbabwe umo mune Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sarudzo dzemuAmerica dzinoratidza kuti dzinoitwa nenzira dziri pachena vaMakoni vanoti mapepanhau nenhepfenyuro dzemuAmerica dzinogona kutaura zviri kuitika musarudzo kusanganisira zviri kubuda musarudzo kana kudaidzira kuti ndiani akunda zvinhu zvinoratidza pachena kuremekedza
zvatinodzidza kubva musarudzo dzekuamerica ndezvokuti tinofanira kunge tichiremekedza kodzero dzevatapi venhau uye tisingavambunyikidzwa mabasa avo takavapa mukana wekuita mabasa avo vasina kumbunyikidzwa vanogona kunge vari vanhu vanotiratidza zviri kuitika mumaelections vakatendeseka tisingavatyire
Vamakwene vanoti chimwe chidzidzo chakakosha ndechekuti vari kukwikwidza vanenge vasingagutsikane nezvabuda musarudzo vanogona kuenda kumatare nekukasika vachitiwo veruzhinji vanobvumidzwa kuratidzira pane zvavasiri kufara nazvo asi izvo zvichiitwa murunyararo.
Nguva ino vanhu vanofanira kuchengetedza runyararo wekuAmerica kusika katinenge takuziva kuti hawina sarudzo ndiyani.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri kuAmerica mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbi Soranga, vanoti kubudiswa kuri kuitwa zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica kunoratidza kuti zvinhu zvose zvinoitwa pachena uyewo kunoratidza kuremekedzwa kwevatorere nhau.
National bodies like ZEC ane nzvimbo yekucertify maresults ayaya. But for the most part, my citizens, anenga kutoziva maresults from vemapepanhau nenhefenyuro. And ivo vemapepanhau nenhefenyuro vanenge vachifanira kunge vachipa nhau dzinoratidza mafacts.
Dr. Rangano tu kunyanga hazvo vanhu vanenge vapinda musarudzo vaine shungu dzekuti munhu wavanenge vavhotera akunde zvakakoshawo kuti vanhu vanokwanisa kutambira zvinenge zvabuda zvose zvichiitwa murunyararo.
Politicians and citizens together tine basa rekuti tikukwidzane asi tichikwidzana murunyararo. Uyezve tichirespekta even vayava vane mafungiro akasiyana needu. Maelections should not be violent, should not be tense to the extent where people feel unsafe.
Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, vatavani moyo, vanoti kuvepo kwemapepanhau nenhefenyuro zvichikwanisa kutaura nezvesarudzo pasina kumbunyikidzwa kunobatsira kuti sarudzo dzacho dzionekwewo sedzakachena.
Zvazvinongoreva ndezvekuti vari kubata sarudzo dzacho vari kubata neunyanzvi, nekuti varungobata zvabuda musarudzo vari kubva vangozvibudisawo pachena chekerere. Zvokumirira vatape nhau kuti vaise umhizha hwavo kutaura kuti kana zvabva kuchikamu chakati chenyika yedu, kana zvabva musteti yakati zvakadai, zvinoreva kuti nanga awana zvakati, sakwasara zvakati. Panozopera sarudzo, sarudzo dzedza kuzikanwa nevanhu vese. Ndosaka zvinetsa kuti dzibiwe, nekuti vanhu vese vanengwa neumbo wekuti chii chaitika panguva ipi.
Vakawanda zvikuru vemapato anopikisa muZimbabwe vanogara vakachema nedambudziko rekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuZimbabwe, idzo dzinogara dzakamutsa mutauro mukuru, vakawanda vachiti dzinenge dzabiridzirwa. Kunyange hazvo sarudzo dzemuAmerica dzichiitawo mutauro, nyika iyi ine mitemo inoita kuti mitauro iyi igadziriswe nematare munguva yakafanira, izvo zvisingaitike nguva zhinji muZimbabwe. Semuenzaniso, zvakabuda musarudzo dzemumiriri wechegutu West pakati pavaDexter Nduna veZANU PF navaGift Konjana veMDC Alliance hazvisati zvagadziriswa kwemakore maviri nyaya iyi iri mumatare. Uku zvakapikiswa nenhengo dzeMDC musarudzo dza2008 hazvina kana kumbonzwikwa mumatare edzimhosva kusvika teme yeparamende yapera. Maitiro akadai anoita kuti vanhu vakawanda veZimbabwe vayemure mafambisirwo esarudzo dzemuAmerica pamwe nedzimwe nyika dzinoremekedza mitemo yadzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musingi.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndinonzi Mwao ndiri kuRino, Nevada. Zvikunyanyoshamisa kune vanhu vandokuta vanavo vachikutekisana hams vandoziva vari involved necampaign yaBiden at least. Inyaya yekushamiswa nevanhu vakawanda vachiri kusapota baba vari muwhite house ava. Just kungoshamiswa nea, I mean, tanga chiziva kuti kune vanhu vanomusapota nyange zvikaita sei, but chinonyanyoshamisa kuwanda kwacho kwavakaita vanhu. And nyaya yekuti izvezvi vanhu vachiri kuverengwa president ari kuti atohwina, you know, zvinotipa futi an idea kusaka chii chinozoitika akasahwina. zvinofunga kuti chichinozoitike papo. Semaonero enyu tinoona kuti pachiri nemamwe mastates akawanda ari kuverengwa pari zvino. Munoona pachizobuda sei papa? Saka ini ndiri kuNevada. Nevada, the last time I won, I think papa ne 8,000 votes. Anga kind of for Hillary. Saka tikuropa kuti inoenda for Biden. Arizona, that's a big one because Arizona, you know, got a chance to Republican for the most part. Vano goneta ma senator, ma Democrats as one of the party a president. Mugatarisa Georgia, right now the reason Masatva Dines are president of Georgia is because Atlanta, ma counties in Atlanta, kunozara ma Democrats, and vagatumira nail in vote, outside copies of the ring. Because Kajinji, you know, by a fewer number. Michigan, doing really very close right now. But again, Wayne County, Kwana Detroit, I think 15% of votes in Yapinga. We're hoping kuna widen a gap. Pennsylvania is a very tricky one because Ravetti and Leshakuti, Van Vekuma County, Kuma Republicans in Pennsylvania, Vakaramba, Pavaka Kumbiro, and the Secretary of State, could Vaverengi, my mailing votes, by Pinda, Vatanga Wenga Nazi. And there's over a million president, I'm watching winner with 500,000+. But there's over 1.2 million Asata Vereng, my mail in, Kunana Philadelphia County, Kuma County's EIO, and one's just you a Democrat.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munhau dzemitambo. Mutambi wemuZimbabwe ane mukurumbira mhiri kwemakungwa Jordan Zemura uya anotambira Bournemouth mu English Championship ari kutarisira kusimudza mureza weZimbabwe apo ari kutambira Zimbabwe kekutanga. Michael Kariati anotipanya iyi.
Achisvika padare, Chingono uyo angakaiswa ngeta nzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende rimwe remagweta achingono vagift mtisi vati havasi kufara kuti Chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori vachiti mhosva dzakatarisana naChingono hadzinei neuori.
Chimwe chemosva chataraiza ndechekuti nyaya yake haizi yecorruption asi kuti iye akatoexposa corruption asi iye ari kuiswa mucorruption court. Nyaya yake yapiwa CRB anti-corruption court. So tine chichemo saka mutongi ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho.
Nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati Chingono angasiri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika. Vamutisi vati Chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri.
Kumbiro ndechekuti Chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours. Saka nokuda kwaizvozvo tanga tichiti Chingono ari kupinda mudare asi asafanira kunge achipinda mudare achifanira kunge asunungurwa. Saka tanga tichiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court.
Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati Chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga Chingono nguvai. Mapepa ari pamberi pedare anoti Chingono akanyora padande mutande rake reTwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye Chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika. Chingono akambosungwa muna Gumiguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake reTwitter. Studio 7 Muharare, Jimmy Thomas, Chiripasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview North muparamende vaKenneth Dina vashaya. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA.